manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikunguru 18 2019. Makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Varairidzi vemuZimbabwe vabvumirana kuti kana kushini kana kuti rescue package isingauyi mangwana vokanda mapadza pasi. Vese vanotenderana kuti iri danho ringatirimusa hurumende iyo yaratidza kuti haina hanya nekutambura kwavarairidzi namamwe masivil servants muZimbabwe.
Sangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzichatanga kuramwa mabasa mangwana rechiti mari iri kutambiriswa vadzidzisi ishoma zvikuru. America yobatsira kanzuro yeguta reHarare kuitira kuti ikwanise kupedzisa kuvandudza chipatara cheWilkins pamwe nekugadzirisa matambudziko akatarisana neguta guru renyika. Chikwata cheZimbabwe chemaJames chakundwa neMalawi 49-43. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe remasangano anomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti nhengo dzaro dzichatanga kuramwa mabasa mangwana rechiti mari iri kutambiriswa vadzidzisi ishoma zvikuru. Izvi zvinouyawo panguva iyo sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions richiti riri kuenderera mberi nekuronga kuratidzira munyika yose. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutungamiri wePTUZ vataka vafira zvou vaudza Studio 7 kuti nhengo dzesangano ravo dzichatanga kuregedza kuenda kubasa mangwana vachiti hurumende yaramba yakaisa zvimiti munzeve pachikumbiro chavo chekuti iwedzere vadzidzisi mari dzemihoro dzine musoro.
Varairidzi vemuZimbabwe vabvumirana kuti kana kushini kana kuti rescue package isingauyi mangwana vokanda mapadza pasi. Vese vanotenderana kuti iri danho ringatirimusa hurumende iyo yaratidza kuti haina hanya nekutambura kwavarairidzi namamwe masivil servants muZimbabwe. Saka zvinenge zvasvika kwamvura yacheka makumbo kuti mangwana kana pasina kushini yauya varairidzi ogara havo kumba kwavo vana voshaya anovarairidza.
Vazhou vati sangano ravo rinoda kuti hurumende ivape mari inoita madhora mazana maviri ekuAmerica kana yakaringana nemari iyi ari maRTGS kubhadharirwa mari dzechikoro dzevana vatatu pamudzidzisi wega wega uye kupiwa mastende ekuti vadzidzisi vakwanise kuvaka dzimba dzekugara.
Zvimwe zvekare varairidzi vanodawo kuti basa ravo rikoshese vasangombunyikidzwa nehurumende. Hurumende ikonsulte varairidzi pane zvainenge ichida kutaura zvikuru sei securriculum review muzvikoro. Saka idano ratora reUnited Front richaona varairidzi navo masivil servants vachibatana vachirwisana nehurumende iyo inoratidza kuti haina hanya navarairidzi, haina hanya namasivil servants asi achipleya basa rakakosha zvikuru kwazvo. Saka ndokwatasvika uku vese vaimbofunga kuti romance ingaunza chauviri vataura kuti hapasina chauviri chingapa chete kuti zvinhu zvive muchechetero mvura yeguvi iyi industrial action. Saka varairidzi vari kushapena their instruments of combat and kana pasina chauya mangwana they will send their instruments of combat into planting.
Danho ratorwa nePTUZ rekutanga kusaenda kubasa mangwana rinouyawo apo mutungamiriri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachiti nhengo dzesangano ravo dzichatangawo kurega kuenda kubasa nemuvhuro uye havasi kutambira zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvekurerutsa raramo yavo zvavapiwa nehurumende.
Hurumende iri kurwisana nekupa mazita akasiyana siyana kumarishoma yavanoda kutipa. Isu hatidi mazita anakusheni nezvimwe. Tinoda mari yataatagara tichitambira United States dollars ichinjwe neinterbank rate iriko. Tumari twese twavari kutipa tuchaenderane nemaprize ari mumashops mazuva ano, achaenderane nemaprizes emaservices atiri kuwana kumainsurance yeyeuth funeral insurance nezvimwe. Tinoramba tichiva reminda kuti ngavatipe mari yedu yataisitambira yatakanegoshita muna 2012.
Munyori musangano rinomirira vashandi vari mune zveutano rehealth apex vaedwig nema vanotiwo sezvo hurumende ichiti neimwe mari yakasara pabudget renyika inofanira kuvapa mari iyi kuitira kuti vakwanise kurarama.
Isu sevashandi vehurumende tiri kuti hatichakwanisi kuya kubasa nemari idzodzo. Wokutina appreciate kuti government yakatipa mazuko buses, ngaitipa mazuko shops, ngaitipa mazuko wise. Tiri kutarisira kuti vamutuire vakabuda kuparliament vachitaura kuti kune surplus. Where is the surplus? Where is the surplus? Ende tiri kuti isu hatina hurumende ndiri divided rule. Tiri kudawo mari inotikwanira.
ZCTU inotiwe iri kuenderera mberi nekuronga kuratidzira kwakasimba munyika yose. Munyori mukuru muZCTU vaJafet Moyo vati sangano ravo riri pakati pekunzwa pfungwa dzemasangano akawanda nezvenyaya yekuratidzira iyi, vachiti kuratidzira uku kunogona kuitwa kubva svondo rinouya zvichienda mberi. Danho riri kutorwa neZCTU iri rinouyawo panguva youtungamiriri hweZCTU huchiti huri kutyisidzirwa nepamusana peurongwa hwekuratidzira uhu. Gurukota rezvevashandi amaisekai Nzenza vaudza Studio 7 parunhare kuti hurumende iri kunzwa zvichemo zvevashandi vayo, uye vati vari kutsvaga nzira dzekuti nhuna dzevashandi dzingagadziriswa sei kuburikidza nekutaurirana pakati pavo sehurumende nevashandi pasi petripartite negotiating forum. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Ukuo sangano rinomirira vana mukoti reZimbabwe Nurses Association rinoti richamirira kunzwa kubva kunhengo dzaro pamusoro pemari yekubatsirikana yakapiwa vashandi nehurumende pamwe nehurukuro dzemihoro pakati pehurumende nevashandi vayo idzo dzinonzi dzichiri kuenderera mberi. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa pakati pevashandi vehurumende nehurumende nezuro, apo hurumende inonzi yakazivisa kuti yapa vashandi vayo zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemari dzemihoro yavo mumwedzi uno semari yekubatsirikana. Munyori mukuru wesangano ravanamukoti vaEnoch Dongo vanoti vashandi havana kupiwa mukana wekuramba kana kutambira mari dzekubatsirikana idzi sezvo dziri kungoiswa mumabhanga avo. Asi vaDongo vanoti sezviri kungoitwawo nevamwe vashandi vehurumende vese, nhengo dzavo dzakarambawo kutambira madhora makumi mapfumbamwe nemanomwe akanga aiswa patafura nehurumende vachiti vanoda kuti mari dzavo dzifambirane nemamiriro akaita zvinhu pari zvino. Ngatinzwei hurukuro yataita navaDongo pamusoro penyaya iyi.
Pezuro takasangana nehurumende zveshuwa. Tasangana navo hurumende avasi kuramba kuti titaurirane. Vakati ivo vari kuenderera mberi nehurukuro dzekuti vagadzirise mari yedu. Asi vechienderera mberi kudaro vakauya vachititaurira ivo kuti vachatipa cushion allowance mwedzi uno waJulai. Cushion allowance iyi vakataura kuti vachatipa 50% yemari yedu yetinotambira yakasangana kuti basic salary nema allowances ese atinotambira 50% yacho ndo yavachatipa. Iyi yanga isiri negotiation, ihurumende yaona pachayo zvakakodzera kuti vashandi nemari yatakahora mwedzi uno hatikwanisi kuti tingararama kusvika pane umwe mwedzi muna August kunyange tichiita manegotiation.
Saka zviri kureva here kuti makatambira iyo 50% yavari kukupai asi muri kumirira dzimwe nhaurirano kana kuti muri kuiramba muriuda kuti vakwidze?
Mari iyi havana kuuya nayo vechiti pamukana wekuibvuma kana kuiramba. Vakauya nemari iyi vechititaurira kuti tichakupai 50% iri cushion and ichiuya ka once, haisi salary. Saka hatina mamwe marambiro ataikwanisa kuiita kana mabvumiro ataikwanisa kuita kunze kwekuvataurira kuti tazvinzwa mari iyo, nekuti imari inova yakatopiwa vamwe vakatoipiwa vakangoona yapinda mumaakaunti mavo vamwe vashandi vehurumende. Saka isusu tanga tisina mukana wekuti tingarambira hurumende kumari yavari kuda kupa mushandi wavo tisina kumbonga taita hurukuro nayo. Saka vakauya vechiti tichienderera mberi nekutaurirana taona kuti tinogona kutora kanguva tichitaurirana kusvika pane imwe payday muna August taakukupai mari iyi.
Saka imi mune matanho hamuchatora here kusvikira August kana kuti maakungomirira?
aisinyaya yekutora matanho asinyaya ndeyekuti vanhu vedu vari kurarama here. Saka isu 50% iyi aisati yauya, takamirira kuti iri kuuya rini. Yauya toona kuti inokwanisa kusvikidza vana mukoti vedu kusvika papi, then tichitaura nevashandi tichinzwa kuti vaomerwa kusvika papi pamusoro pekunge vapuwa kamari kaka, then ndo petinokwanisa kunga tine danho rekuti danho ratakutora kana kuti danho raakutorwa ndeiri. Nekuti isusu semaleaders hatina danho ratinokwanisa kutora tiri tega kunze kwekunge taudziwa nevetinomiririra vanhu vavashandi.
Vanga vari munyori mukuru wesangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association Vainoki Dongo vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. America yavimbisa kubatsira kanzuro yeguta reHarare kuitira kuti ikwanise kupedzisa kuvandudza chipatara cheWilkins pamwe nekugadzirisa mamwe matambudziko akatarisana neguta guru renyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 mushure mekusangana nemiriri wemuzinda weAmerica muZimbabwe, Ambassador Brian Nichols, Mayor weguta reHarare vaHerbert Gomba, vati vakumbira kubatsirwa kupedzisa urongwa hwekuvaka pachipatara cheWilkins uhwo hwakamira makore 12 apfuura.
Vati vachatipa vana mazvikokota vavo vane zvekuita neutano. Vana mazvikokota vavo ava vachanga vachiuya vachitenderera mukliniki yedu. Tine chipatara chekuvakwa nesitofarare chakagumisira kuvakwa kare, chachangosiiwa chakadaro chatoda kupedzisa chiri paWilkins. So vati vachatumira vana mazvikokota vavo Center for Disease Control kuti vauye vaongorore kuti zvii zvinoda kuitwa ipapo, rubatsiro rwavangaise ipapo kuti tipedzise ndorupi. Nekuti isu seCity of Harare tinoda kuisa mari ipapo kuti zvinge zvichipera, kuti vanhu vedu vabatsirikane, tive nefacility yemhando yepamusoro inobatsira vanhu yatingati smart municipal health center.
Vagomba vati kanzuri riri kuda mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora emuZimbabwe kuti vaenderere mberi neurongwa hwepaWilkins. Vagomba vatiwo vapira kuna vaNichols matambudziko avari kusangana nawo munyaya dzekuchenesa mvura yekunwa pamwe nedambudziko remvura dzetsvina. Vatiwo vakurukura nezvekuvandudzwa kwematongerwo eguta kuitira kuti vapote vachipiwawo unyanzvi.
Zvimwe zvatakurukura nezvazvo zvine chekuita nenyaya yemvura, zvine chekuita nenyaya yemvura nesuo. Takuvandibvunza kuti ko zvii zviri kuitika ndikakwanisa kuvabuditsira pachena mamiriro azvakaita, kushomeka kwemvura, kutambudzika kuri kuita vagari, uyezve kushomeka kwemari yekuti tinge tichibatsirikana kugadzisa dambudziko iroro. Saka vatakura dambudziko iroro vakudzokera kunoripepeta nekuona kuti vangatibatsire zvakaita sei. Zvimwe zvezvinhu zvatakurukura nezvazvo zvine chekuitawo nekuwandudza matongerwo eguta, vachibatsirawo nekutipawo zivo, njere neexpertise yavangatumira kuti tinge tichishanda.
Meya weHarare ati wawirirana kushanda pamwe chete neAmerica mukugadzirisa nharaunda iri pedyo nekune muzinda uyu. Ambassador Brian Nichols vatsigirawo vachiti vaita hurukuro vachitsanangurirwa matambudziko ari kusanganwa nawo neguta reHarare.
We discussed a number of issues including improvements to the area around the US embassy.
Takurukura zvinhu zvakawanda kusanganisira zvatingabetsera nazvo kunharaunda ine muzinda wedu, uyewo matambudziko akatarisana neguta reHarare nenyaya dzemvura, magetsi pamwe nezvingaite kusimudzira guta. America inofara kuve nemuzinda wayo muHarare.
Kanzuri yeHarare inoti kuondomoka kweupfumi hwenyika kuri kukonzera kuti itadze kuita mabasa ayo nemazvo, sezvo vari zhinji vari kutadzawo kubhadhara mitero kukanzuru yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chikwata chehurumende chiri kuongorora bata murefu bata mupfupi inonzi iri kuitika mukanzuro yeBulawayo changa chiri kutarisirwa mudhorobha iri nhasi kuti chitange basa racho mangwana. mukanzuru iyi munonzi maita kunetsana kunotyisa mushure mekunge mutewedzeri wameya vatinashe Kambarami vaedza kumisa basa munyori mukuru weguta vaChristopher Dube vachivapomera mhosva yehuori. Bato reMDC rinonzi radaidzawo makanzura aya kuti riedze kugadzirisa kunetsana kuri mukanzuru kunonzi kwapa kuti mamwe mapato akaita semutwakadzi Republican Party apindire achishora bato reMDC achiteriri kuunza vabva kure kuti vatungamire mudunhu reBulawayo. Asi MDC inoti pamutemo hapana chakaipa kuti munhu akwikwidze kwaakavaka musasa. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutewedzeri wemunyori wezvekutongwa kwematunhu muMDC vaClifford Hlatshwayo pamwe nemutauriri wemutwakadzi Republican Party vamboni Sigumbo. Totanga nekunzwa kubva kuna vaGumbo.
Chiri kuita nezvekuti vanhu veMDC inotungamirwa navachamisa vakauya vakaunza vamwe vanhu vasiri vemuBulawayo vasinganzwisisi magariro edu kuBulawayo, and vanhu ivavo ndivo vari kukonzera mhirizhonga. Iko zvino tinava Kambarami varivo deputy mayor wekuBulawayo nefaction yavo yevamwewo vanofanana naiye Kambarami vakatisirikata zvakataurwa nameya nevamwe vemanagement vekuBulawayo City Council vakaita zvavo zvekuu vachida kuti vabvise town clerk pachigaro zvisiri pamutemo. Izvozvo ndizvo zviri kukonzeredza mhirizhonga muBulawayo.
Vachachoyo, munoti kudii nezviri kutaurwa navaGumbo?
Nyaya iri kutaurwa navaGumbo haisi nyaya yekuti inyaya yevanhu vatorwa. Tiri munyika yeZimbabwe. Nyika yeZimbabwe ine vanhu vakasiyana siyana. Ndosaka chinzi tichitamikidza nyaya yekuita yatoti nechirungu nation building. Bulawayo munoiziva yakada kufanana neHarare, inonzi metropolitan province. Zvichireva kuti iguta asi mukukura kwaro nekusanganiswa kwaro riri pamusoro pemamwe maguta ese. Zvichireva kuti zvinoitika umomo zvinhu zvinosanganisira kusangana kwevanhu kwakawanda. Nyaya yekuBulawayo haina town clerk. Haisi nyaya yevanhu kuti vanhu veMDC kana kuti vanhu vechii, asi inyaya yekuti pane zvinhu zvinonzi zvakakanganisika kuitika. Asi isu semusangano ndinofunga panyaya iyi, mutauriri wedu vaDaniel Molokeli vakabuda vachitaura pachena kuti isu tiri kuti nyaya yakaitwa iyi yekususpenda town clerk ngaimbomiswa parutivi, asi hazvirevi kuti zvavakapomerwa tatingazviende parutivi, asi tati ngazviongororwe.
Todzoka kwamuri vaGumbo, manzwa zvataurwa navahlachwayo vari kutiwo Bulawayo imetropolitan, vanhu vese vanokwanisa kuuya vachikwikwidza musarudzo. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Zviri kutaurwa navahlachwayo hazvisi zvechokwadi, nokuti izvozvo zvavari kutaura zvinoitika chete kana takutarisa nyaya dzekumatevereveni. Ndo panonzi Zimbabwe zveunitary state. Asi kana vamwe vachiita zvavo zvekumashonaland uko, hapana vanhu vekumatevereland vanoenda ikoko vachinokwikwidza, vachinovaudza zvekuita, vachinovachinjisa matsika nemagariro yavo. Dai zvanga zviri zvechokwadi ka, dai Kambarami asina kumirira kuti mugoni aabve aende kuchikoro iye osara achisuspenda town clerk. Asi tiri kuona kuti nyaya iyi it's a factional issue. Zvinofambirana nezvakaitiwa kucity hall pacongress yavo yeMDC yekuti vakabvisa vagari veBulawayo vabva vaisa vavo vanhu vanobva kumashonaland kuti vaite leadership yekumatevereveni.
Vahlatshwayo,
nyaya hombe haitsinyi iri pano ndeyekuti mukoma wangu vaGumbo vane muonero wavo nemutsananguriro wavo watokwanisa kuti vane his own definition yekuti mugari weBulawayo ndiani. So vane maonero avanoita akasiyana nemaonero atinoita semusangano kana maonero anoita vanhu vese kuti zvakamira sei. Ndokunga mutemo wevheki uri pachena kuti ndeupi munhu anokwanisa kupinda musarudzo. Mugari wemuwadhi imomo, vamwe vacho haisi first term yavo, sema councillors. Vatori mu second chain sema councillors. Ebulawayo.
To dzoka kwa muri va gumbo mkova mwakabirikirwa mubulawayo as vasiri vatingati vane masene mkanatatikati echi ndebele. Ani itasea?
Haa, kutara za masene mechi ndebele kana mdechi rungu ipana. Munu akabirikirwa kubulawayo anogara kubulawayo. Apana kana wani asinga goni utara chindebele. Na kansila ze MDG haa goni utara chindebele. Ano utara chishwone.
Vashachwa epingura ya.
Na to tanga wabu zingo zora na inini makansila saya iwese chino wazio wa wadari kubulawa iwese chino wazio wa chikanisa kukuluma wachukanta kuleveleka wachukanta kubuya.
Mutewezeri wemunyori wezvekutongwa kwematunhu mubato reMDC vaClifford Hlatshiwayo vachitaura vari parunare muHarare. Manzwa kubva kumutauriri webato remutwakazi Republican Party Vamboni Sigumbo vachitaura vari parunare muBulawayo muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu wa Studio 7. Munhau dzemitambo. Mutsigiri wenhabvu ane mukurumbira munyika vaAlvin Aluva Jakata vari kutarisirwa mangwana kunge vari patafura yepamusoro-soro kumakwikwe Africa Cup of Nations kuEgypt mushure mekupiwa tikiti rinopiwa vanyarikani vepamusoro-soro nemutungamiri wesangano renhabvu muAfrica RECAF vaAhmad Ahmad kuitira kuti vaone mutambo uri pakati peAlgeria neSenegal mufinal yeAFCON. Vajakata avane makore makumi matatu nemaviri ekuberekwa vakashandisa mabhazi dzimotokari midududu uye chikepe kufamba kubva kuCape Town muSouth Africa kusvika kuCairo kuEgypt kunoona makwikwi aya. Blessing Zulu Studio 7 abata vajakata kuti tinzwe zviri kuitika.
Ndinonzwa kufara zvikuru neriremekedzo randapiwa nemukuru weCAF vaAhmad avani vanikoka kumusangano mukuru weExecutive Committee wakachitwa muno muCairo vakandipa tiketi reVIP rekuve munyarikani pamutambo wefinal uchatangwa pakati peSenegal neAlgeria musi wechishanu. VaAhmad zvekare vandivimbisa tiketi rendege rekubva kuno kudzokera kuZimbabwe uyezve vatipa nezvimwe zvavachaona kuti zvii vachatigadzirisira here. Vandibvunzawo zvimwe zvichemo zvangu ndikataura kwavari ndikati ha zvichemo handina zvakawanda asi ndichazokupai marecommendations angu bose ndakanyora pasi zvandinofungidzira kuti zvene zvii zvavangasvitse kuna kuAfrican Union maererano nemafambiro ezvizvarwa zvemuAfrica zvichifamba zvichienda mune dzimwe nyika dzeAfrica. Because maererano nemafambiro andakaita matambudziko andakasangana nawo zvinenge mupinyi zvandakasangana nazvo zvairwadza zvairema. Saka panofanira kuti paongororwe ipapo nevatumwa neutungamiriri kuti pangaitwe here visa free kana kuti boya inonzi borderless Africa. Africa isina mugano sekuti chizvaro cheZimbabwe kana chida kufamba kuti chiende kuKenya chinofamba zvakasununguka pasina muripo pasina kana marestrictions kana madai.
Mungatudze kuti ndekupi kanyanya kuwana matambudziko mukufamba kwenyu?
Kwandakanyanya kuwana matambudziko kuSudan zvakanga zvakaoma nekuda kwekuti kwakazoitika chinhu chemurenga kwaiita vagari vemunyika iyo vakairatidzira. Saka ndakatsiga zivo jeni kune chiitiko chakadaro asi nekuda kwekuti mutauro wangu watinotaura wechirungu nemutauro wechishona wakasiyana nemutauro wavo mutauro wearabhi kana kana ndisinganzwe zvavaitaura ndakanga ndisingaone even zvanga zvakanyorwa magrafiti akanga ari kumadziro ndakanga ndisingakwanisi kuverenga. Ndakazoona ndava pakati pemasoja ari kune rimwe divi mavaratidziri vari kune rimwe divi saka inini ndakatsarudza kuti ndifambe ndakananga nekune masoja ndichiti sevanhu vemutemo ndifunga ndinenge ndiri stef kana ndikaenda nekudivi ravari asi pakazoitika zvakati wandei zvinga zvizhinji handisabanisa kuti ndizvitaure ai zvakairema.
Vanga vari mutsigiri wenhabvu ane mukurumbira munyika vaAlvin Aluva Jakata vachitaura vari parunare kuCairo kuEgypt naBlessing Zulu Studio 7. mnemwe na uye mitambo, chikwata cha Zimbabwe che ma James chakundwa ne Malawi 59-43 mumutambo wachwe kugumisira we Group F netball. Michael Kariati anotipanya iye.
Ezwe zaitika mshure mokunge Zimbabwe ichango baku zambura Barbados 66-41 uyeze ya zamburu wao 79-36 ne New Zealand. Ezwe zave kureva kutima James apeza aripachina nochechina mugungano rezi kwa talita natu mugroup F pa Super Australia, New Zealand ne Malawi a Super Msorope Northern Ireland ne Barbados. Zimbabwe yapeza ine mapoints mana, Malawi ine mapoints matana tu. Muteveri we mutambo we netball, Vashekman Gosha, vanoti norondo yaramba kushanduka, vachiti iwo Zimbabwe inofanira kugadzirira zvakasimba mumitambo inotevera.
Ah, Malawi ya kuramba ichienderera zvachose hachanzi kuti nye, but history yacho kuramba ichiratidza kuti Malawi kuramba ichitiderera.
Zimbabwe yave kusangana ne Jamaica kana Uganda inenge yapedza iri pachinano chechina mugroup G kurwira kupedza iri pachinzvimbo chechinomwe makundano aya. Australia ne New Zealand idzo dzabanda na mangwanani, Australia ichikunda 50-49 ndidzo dzirikuenda ma semifinali. Captain Wema James Perpetual Sia Chitema anoti vaive vari mu Liverpool, England kunodzidza zvekuti sechikwata chechidiki vave kutarisira kuve kumakundano e World Cup anotevera.
Toda kudzokera zvino World Cup, toda qualify kudzokera zvino World Cup, ipapo ndichita mukano wakakura kuti kwasakona.
Australia yatora mukombe uyu kanokwana kagumi, New Zealand kaviri kubvira makundano aya avambwa muna 1963. Mune mwe mutambo wanasi, Northern Ireland yarwa Barbados 46-43. Final we makundana aya iriko nesondo apo makwikwi aya ari kusvika kumagumo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tereri, musakanganwa chirongwa che Women's Round Table na 8 PM, apo tiri kutarisa zviri kuitwa nechikwata che Zimbabwe netball chema James ku Liverpool ku Britain. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Nguwe ya pera, tukaiti mbotarisa misuwele na uza nasi. Sanganure wala irizire Progressive Teachers Union of Zimbabwe, rino tinengo zaro, zichatanga kurangwa mabasa mangwana, rechiti mari, iri kutambiriswa vadzidzisi isho mazvikuru. Amerika yobatsira kanzuri yeGutare Harare, kuitira kuti ikwanise kupedzisa kuvandudza chipatara cheWilkins, pamwe nekugadzirisa matambudziko akatarisana neguta guru renyika. Chikwa che Zimbabwe chema James chakundwa ne Malawi 59-43. Tabatashwa kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandeme iri ndiri muWashington DC nichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Njebele.